manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo kurume 2025. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varimi vazhinji munyika vokurudzirwa kuti vashande nemadhumeni kuitira kuti vabatsirwe kurwisana nemakonye eamiwemu anonzi apararira mumatunhu akawanda. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda munyika vari kukurudzirwa kuti vashande nemadhumeni mumatunhu avo kuitira kuti vabatsirwe kudzivirira zvirimwa zvavo kuti zvisaparadzwe nemakonye erudzi rweamiwemu ayo anonzi apararira matunhu akawanda munyika. Matunhu ari kuonekwa makonye aya anosanganisira umuguza, uzumba maramba pfungwe, murewa, mudzi, Goromonzi, Shamva, Chipinge, Mutasa, Mutare, Chimanimani, Buhera, Chiredzi, Zaka, Bikita, Mberengwa, Guruve, Nezvimba. Uye anonzi anokwanisa kuparadza zvirimwa nemafuro munguva duku duku. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nesangano reAgric Seeds vaIvan Craig avo vanozivikanwa nezita rekuti mudomeni mukuru vanoti zvakakosha kuti varimi vave neruzivo nezvemakonye aya kuitira kuti vakwanise kuarwisa asati akanganisa zvirimwa zvavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndingo komenta panyaya ye African Amulem ya bata dzimwe nzvimbo dzemuno munyika ichinzi yabva neSouth Africa kuBotswana iriko zvakare asi tinoona sekuti kuuya kwaita muZimbabwe yatibatebate madistricts akati wandei asi chinhu chandoda kuti varimi vange vachiziva ndechekuti vatanga vachiziva kuti iyo inonzi African Amulem vanoiona sei kuti vaizive kuti ndiyoyo uyezve inokonzera dambudziko rakaita sei.
Varimi vangazive sei kuti pave nedambudziko remakonye aya kana kuti gonye iri?
Tinoona kuti chikonye ichi chikonye kupa kuzonzi ami apa ami ndofunga tisi toziva kuti masoja anofamba akawanda saka tinoona isusu kuti chikonye chitema chine mavara kana kuti mitsara yeyero iri mumasaidi saka kana chichifamba chikonye chatifambi chega chofamba zvakawandisa ende ndoda kuti chimwe chinhu chinopa kuti chikonye chinge chichinyatsozivikanwa kukuvadza kwainoita zvirimwa zvedu ndokwakasiya nemamwe makonye ndofunga kuti varimi vazhinji muno muZimbabwe vaichema zvikuru nenyaya yegonye rainzi 4 Amulem iro gonye raibva pamwe pechibage richiisa maburi mumashizha echibage asi mutsauko negonye iri nderekuti iro gonye iri rinotiro kana raakudya rinodya mashizha richibva kunze richienda mukati rona tsofura richizosiya iro kamusana kaya chete saka musana kanenge kasara kaya tinoona sechigonye kana rapinda rinopedza mashizha ese rinozosiya chibage chati kakuchangika chibage chewaya kagadzirwa newaya tinongoona gunde toona tumusana tinenge tichidzika mashizha pasi chini saka nekudaro toona isusu kuti gonye kana radyiwa daro ratopedza fekti inofanira kunge iriyo kanzira chikafu chinozopa kuti mbabvu zvedu zvinge zvichipakata zvotipa gora tinge takatarisira. Asi kana rau yaro ndokuumidza gonyeri rakatya kuongororwa rofafadzwa mishonga, tinoona tichidaiwa. Kana rangopa zvibabvu zvambodyiwa zvezvo zvinowana mukana wekupora, zvokura zvakare zvinotipawo gora kanaka. Asi tikasiya chinonatsouraya kusikapuuoyo zvekuti chinobvechiati chokwanisi kusumuka.
Vamwe varimi vanenge vaona makonye aya kana kuti gonye iri vanofanira kuita sei?
Chatokurudzira varimi ndechekuti varimi ndiwo mapurisa egonye iri. Saka pavanenge vangoona gonye, chero vasina kurifungidzira kuti ndiro, tinenge tichikurudzira kuti ngavamhanye kumadhimeni avo vobva vatonomhan'ara kuti pane gonye randaona. Zvatinge tichikurudzira ndezvekuti munogona kutora mapikicha mazuva ano panenyaya yemafoni. Unogona kutora pikicha wotira iri padhuze, uchitora pamusoro wotira neparutini, wotira nekumberi uku, wobva watumira mapikicha madhimeni kuti pane gonye rataona iri nderipi, ringava iri gonye raneta iroro. Nokuti ivo varimi semakurisa ezvinenge zvichiitika ndiwo vanotokwanisa kuti gonyeri ringe richibatwa nenguva iripo risati rapararira zvakanyanya. Saka chimwe chinhu zvakare ndechekuti madhimeni anofanirwa kunge achitumira mapikicha aya kuitira kuti varimi vedu vaya vanokwanisa kunge vane mafoni voonawo vogara vaziva. Saka vakaona gonye ravaona voenda papicha ye vanogona kufananidza voona kuti ndii here kana kuti hariti. Saka chidzidzi chechocho chinokosha zvikuru kuitira kuti vanhu sisi tiri semapurisa togara tangoziva kuti ndinoriidentify sei gonye iri kuti ndizoti ndiroro ndozomhanya mhanya vanotsvaga mushonga. Vamwarimi havatombodi mishonga yemahara iri kunzi iriko, vane manetiketi avo uyezve mishonga vanogona kukwana vanokwanisa kuzvitengera.
Mungati pane mishonga yakakwana here munyika yekukwanisa kunge ichirwisa dambudziko iri remakonye?
Chinhu chandoda kuti nditende bato redu reagriculture reagritech. Madhimeni edu akadzidziswa kuti chikonye ichi vakachiona chinenge chakamira sei, vokurumidza kuchiziva vasati vatambisa nguva vachida kumbobvunza motaona gonyeri ndiro here. Ndoinda kuti madhimeni ese muchikoro ichocho vaakunatsoziva kuti gonye achingoriona bva kutoziva kuti ndo African Army wemu. Hurumende ine mushonga wakaiswa parutivi, uyezve pane manetfix prayers akaiswa parutivi zvekuti vachangoonekwa chete madhimeni akamhanya vakaona chokwadi kuti ndiroro vanobva vatopa varimi manetfix prayer nemishonga yekuti vabva vaenda vanetfix prayer.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nekambani yeAgric Seeds vaIvan Craig, avo vanozivikanwa nezita rekuti mudhomeni mukuru, vachitaura vari parunhare kuBinga neStudio 7. Muchikamu chedu chiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupembera mwedzi wemadzimai. Mumwedzi wakurume pane zvirongwa zvakawanda zvichange zvichiitika pasi rose, kusanganisira kumuzinda weUnited Nations uri muno muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zvinobva kumasangano akazvimirira pamwe nevamwe vanobva kuhurumende vachange vari muno muAmerica kumusangano mukuru weCommission on the Status of Women CSW uchaitwa kubva musi wa10 kurume kusvika musi wa21 kurume kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Musangano uyu unoitwa gore rega rega uchipa madzimai mukana wekuzeya matambudziko ari kutarisana nemadzimai pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chichange chiri kupinda mumisangano iyi, amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano reMTC Educated Girl Foundation, kuti tinzwe kuti vachange vachizeya nezvei pamisangano yegore rino.
Mwezi watinowanikwa tichipemberera zuva remadzimai rinonzi International Women's Day, tichiongorora kodzero dzemadzimai uye zvakare kuti ugaro wemadzimai wevasikana nemadzimai ungasimudzirwa sei.
Tinoona zvakare kuti pane musangano mukuru weCSW uchange uri kuitirwa imo muno muAmerica iwo mwedzi uno. Musangano uyu ndewei uye zvakakosha sei?
Musangano uyu unoitwa pagore nepagore unonzi Commission on Status of Women. Saka gore rino CSW 69 kana kuti Beijing plus 30. Unenge uchiongorora about 30 years ago musangano wakaitwa kuChina uchitarisa kodzero dzemadzimai nezvingadiwe nemadzimai kuti zvinge zvichiitika. Saka i-review yeBeijing Declaration and Platform for Action nezvakanga zvichipasiswa nekumadzimai vachifambira gore negore for the last 30 years.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica muchange muriko here kumisangano iyi sezvamunowanzoita gore negore?
Ndichange ndiriko kumusangano uyu nekuti zvakakosha kuti tirambe tichiongorora kodzero dzemadzimai. Nekuti mugore rino kana chitaura kuti tiri kuita review the Beijing plus 30, tichatarisa women in the media, tichatarisa ma human rights of women, tichatarisa ma women in power and decision making, tigotarisa nyaya violence against women, women and health, education and training of women. Saka madingidira akawanda wanda achanga achibatwa pamwe chete mugore rino kuona kuti tafamba pakadi in the last 30 years kuedza kusimudzira madzimai muma areas akaita sei, just to name a few.
Tinoona zvakare kuti gore rega rega tinowanikwawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumusha vangave vari vemasangano uyezve vehurumende vachipinda mumisangano iyi. Gore rino zvakamira sei?
Gore rino kunenge kune makwikwi ekuuya kwacho. Tanga takatarisira vasikana vechidiki kuti vanga vachibatana nesu mugore rino. Asi sekudzwa kwangu vamwe vacho havana kukwanisa kupiwa magwaro ekufambisa. Asiwo zvakare kune vamwe vakapiwa, saka tichaona kuti vachakwanisa kuuya vacho vanenge vakati wandei sezvo pamatsamba ekufambisa aya panenge pari kuinge pakati sunge zvimbichana.
Tinoona zvakare kuti musangano uri kuitwa panguva iyo paine chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kugungano guru iri reUN Women, amai nyaradzai Gumbonzvanda. Zvinobatsira here kuwanawo mumwe wekuzi Zimbabwe anoshanda kumuzinda uku?
Zvinobatsira zvizhinji. Tinototi takaropafadzwa kuti tinge tinavo vachishanda ikoko nekuti vanonyatsonzi kuisisa ugaro hwevanasikana zvikuru sevekumaruwa, sezvo organization yavo yavakatanga Rosaria Memorial Trust iriko kumaruwa ikoko, and vanyatsobata nemapato akasiyana siyana kuedza kusimudzira kugara kwevanasikana. Saka zvinotibatsira pakuti tinonyatsonzi kuisiswa cultural context yazvo pane kutedza kutsanangura kuti kwedu zvakamira zvakadai. Muri kutaurira munhu anonzwisisa uye anogona kutsvaga mikana for vamwe vana vechidiki vakaita sevekuZimbabwe kuti vange vachinzwikwawo inzwi ravo, kana kuti zvishuviro zvedu zvinge zvichinzwikwawo nyangwe nehurumende yedu chaiyo.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano reMTC Educator Girl Foundation vachitaura parunare vari kuMadison kuWisconsin muno muAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navafungai Anthony Sox, avo vakawana mukana wekuti vange vachipinda muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative RLC kuSouth Africa gore rapera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakava nemukana wekunge ndiri wevamwe vatungamiri vechidiki vari kusimuka vanosvika 120 vakasarudzwa across 14 nyika dzemusadhai kuti vange vari paprogramu yeYALI, which is Young Africa Leadership Initiative. Inova program yakatangwa nevaiva mutungamiri weamerica vabarack obama mumwe programu yakatanga online ura yetinoti virtual mumwedzi wachikunguru tichizoenda kumidland south africa uko yaitwa pamwe neuniversity of south africa nguva iyi yange iri nguva yakandishandura kunyanya feni wechidiki ane maprojects akawanda ari kuita munyika yangu yechizvarwa yezimbabwe iprogramu yange yakandikoshera iprogramu yakandidzidzisa zvakawanda iprogramu yakaita kuti ndive nemuono wakasiyana muono wandanga ndisina ndisati ndaenda ikoko
vamwe vechidiki vakawanda vakatarisana nematambudziko akasiyana vamwe vari kutsvakawo vanhu vekushandidzana navo vamwe vari kutsvakawo ruzivo rwakasiyana siyana mungati kune ruzivo rwakaita sei rwamakawana padzidziso iyi uyezve makagona kuwana here vamwe vekushandidzana navo kana vekubatsirana nemazano vanobva kudzimwe nyika
pandakaenda ndicho chinhu chikuru chandanga ndakatarisira chinova changa chiri chekuvaka ushamwari chekuvaka ushamwari panyaya dzekuunza budiriro munyika dzedu budiriro nemabhizimusi edu mabhindauko edu madikiwa yatiri kuita budiriro inounza shanduro kumacommunity dzedu tichienda kunyaya dzedzidzo takadzidza nyaya dzekuti mukugadzirisa matambudziko anosangana nematinogara uri munyika dzatiri tinofanira kunge tiri vechidiki vari kupa tinoti masolutions oro vane mhinduro vane mainnovations ekuzama kugadzirisa matambudziko avanhu vasangana nawo macommunities
vamwe vechidiki vangadai vakakuteererai vachiti tirungonzwa vamwe vachitaura nezvavakadzidza zvakawanda wanda asi hatisi kuzivawo kuti tingaita sei kuti tipinde misangano yakadai kana kuti maprograms akadai mungatiwo kudii kwavari
tekutanga maprograms aya chandinokurudzira chekutanga ndechekuti ngavange vari vashandise social media yatiri social media kana kuti dange mutande kana ndagona kutaura the actual term kuti vakwanise kushandisa masaisai social media kuti vange vachiteerera yatinoti united states embassy munyika dzavo dzavari muri muzimbabwe united states embassy muzimbabwe inenge ichipa maupdate ezvirongwa zviripo zvakasiyana siyana ichi chirongwa chandakaenda cheyali rlcsa chirongwa chatekesera chine former centers muafrica ende chakakosha ipapo ndichingovharisa inhau yementership nhau yekuwana rukurudziro nhau yekuwana encouragement nhau yekungove neexposure yekuvaka ukama nevamwe vechidiki vedzimwe nyika ende ipapo ndandangosirira kuti ndakakwanisawo kunge ndichi vaka ukama nevamwe vari kuitawo mabhindauko mabhizinesi avo vari kushandura nharaunda dzavari kugara munyika dzakasiyana siyana 14 countries in sadak and nekuda kwetechnology weare in touch with them tiri kunge tichitaura navo kuti tione kuti tingashande sei tese kuti tisimudzire africa
kwanhasi togumira pano manzwahurukuro yataita navafungai Anthony Sox avo vakapindawo muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative Regional Leadership Center kuSouth Africa tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tapoka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Tapoka nekutipa chirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino tina mufundisi Venoni Chamba vauya zvakare neshoko kuti vazogovana nesu pazuva ranhasi mufundisi tinokuchingamidzai sanganai nevateereri mutipe maridzo yanhasi
kwazuvai kwazuvai vateereri vose vakaropafadzwa veStudio 7. Ndine shoko pfupi pfupi uye rine uremu hwakanyanya rendinoda kugoverana nemi munguva pfupi pfupi yatapuwa naMwari. Ndoda kutaura pamusoro penhau yekukosha kwakaita kunamata. Handei kubhuku yazvakazarurwa chapter 12 verse ya 1. Ndoda kuti uteererese shoko raMwari. Nekuti pese ponenge uchinditeerera ndichitaura Mwari vanenge vachiita. Zvakazarurwa chapter 12 verse ya 1 ndaakuverenga. Zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi. Mukadzi wakanga akapfeka zuva nemwedzi uri pasi petsoka dzake nepamusoro wake korona ine nyeredzi dzine 12. Iye vakanga aine mimba akadanidzira pakupona kwake achitambudzika pakuzvara. Ipapo kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi. Tarira shato huru tsvuku ine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Napamisoro payo korona nomwe. Ruminda rwayo rwakakweva chetatu chenyeredzi dzokudenga. Ndokudzikandira pasi panyika. Shato iyo ikamira pamberi pemukadzi wakanga ozvara kuti iparadze mwana wake kana ozvara. Ndoda kuti uzive kuti Bhaibheri kutaura nepamusoro pezvemukadzi akanga aine mimba. Mimba mukadzi uyu akuda kuzvara mwanakomana. But Bhaibheri ndoperi kutaura kuti mukadzi uyu akatakura mimba kudaro apedyo nekuzvara kana kuti achisununguka mwana wake. Ndokubva kwaonekwa zvekare chimwe chiratidzo kudenga. Ndokuonekwa nyoka kana kuti shato uyezve ndiye Satan. Satan haana chimwe chakanga akamirira chisiri kungotora mwana wemukadzi uyu. Ndoda kuti uone zano revakaipa. Ndoda kuti uone mashandira anoita mweye tsvina, mashandira anoita Satan. Vana vako izvezvi vari kuenda kuchikoro, vazukuru vari kuenda kuchikoro. Shato nyoka Satan haana kana basa nazvo, anovasiya vachimukira mambakwedza vana vachienda kuchikoro. Satan anovatarira haana basa nazvo, anoti endai vasiyei vaende kuchikoro vadzidze vapasi. Handei pakuzonoti vapedza kutora madegree vagraduata pakuchizonoti vachiwana mabasa vachikomborerwa. Satan anoda kuuya, nyoka inoda kubvuta zvakanga vakashandira makore mazhinji. Nyoka yakatarisa diabolos Satan akati hazvineisi kurutsa kwake arutse mukadzi uyu kana kuri kudya dhaga nezvimwe zvaanoita zvinana masau zvinodiwa navanhu vane mimba. Siyai, regedzai mukadzi uyu aite zvose zvaanoita. Kana achipfira mate kana achidiya marwadzo ndeake. Changu inini Satani, changu inini nyoka, changu diabolo, ndinouya ndichitora maresults. Ndinouya ndichitora ropafadzo yacho. Uri kuona here kuti izano remweye tsvina kune mweya wakaipa? Satani chaanoda anoenda kuti dananai nemukomana wako, danana nemurume wako, dananai zvese, endai munoita zvese. Hande pakuzonoti mayamumba chasara ya divorce, chasara kutsemura imba. Ana baba nana mai, vanasekuru nana mbuya, vakomana nevasikana, ndoda kuti munditeererese zvakanaka manhera anhasi. Nyaya yekunamata yakakosha, nyaya yekunamata ine simba. Muzuva ranhasi iwe uri kunditeerera uri kuenda kuyunivhesiti, uri kuenda kuchikoro. But chousiri kuziya ndechekuti kune nyoka, kune chikara chakamirira kuti kana wazoita degree iroro chouya chikuite rombe. Zvakutoda munamato mukoma, zvakutoda munamato hanzvadzi, zvakuda munamato baba kuti tinamatire mweya wechikara, tiparadze mweya wadiabhoro unoda kuti zvatashandira kwamakore mazhinji, zvatakatsanyira makore mazhinji, kana Mwari atizochigamuchira ropafadzo wakaipa anoya kuzoba ropafadzo. Manera anhasi, tanga kunamata. Mwari vakuitire zvakanaka. Uri pakati pekunamata ndinokuvimbisa kuti mweya mutsvene vachakubatsira, chikara uchachikunda muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen.
Aiwa, chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Kwanhasi togumira pano. Tinokutendai mufundisi Chamba neshoko renyu vateereri. Ndokutendai nemiwo kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Munau dzemitambo. Makundano e-2025 Castle Lager Premier Soccer League atanga pane muvunzo wekuti achatora mukombe weligi mwaka uno ndiani? Michael Kariati anotipanya ya inotevera.
Vamwe vanotevera mutambo wenhabvu vatotanga kare kudoma zvikwata zvavanofungidzira kuti ndizvo zvichasimudza mukombe weleague wegore rino. Vamwe vachiisa mari dzavo pa FC Platinum, vamwe vachiti Scotland. Asi vatsigiri vechikwata chine mukurumbira munyika cheDynamos vachiti gore rino mukombe ndewavo. Asi vamwe ndivo vari kubvumirana kuti makundano aya achange akaoma pamwe nekunakidza zvikuru. Mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaFrancis Kaoa vanoti nhabvu mwaka uno ere kuratidza kuti chanakidza zvikuru, vachikumbira vabati vepembe kuti vaite basa nemazvo kuitira kuti kunakidza uku kusakanganiswe.
Gore rino ra 2025 ndaona rigore richanakidza bhora zvemhando yepamusoro. Saka gore rino tiri kutarisira kuona mutambo uchafadza zvikuru. Tangokumbira ana muzvina pembe kuti vachive vanobatawo pembe zvemazvo, vasave vane divi ravanenge vakarerekera kuti tione mutambo uchanakidza.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaAdomson Mukwasi vanoti vari kuona zvibodzwa zvichinaya munhandare semvura yemuzhizha.
Timu dzingatarisira kuva nechokuita nekutora mukombe dzinotangira paTehwana, Simba, Dynamos.
Zvikwata zvese zvanga zvichiita gadziriro yakasimba. Capes United, Moors, Scotland neTehwana dzichitungamira mukutenga vatambi vatsva. Asi murairidzi weManica Diamonds, Jairo Stapera, anoti naivowo vakagadzirira zvakasimbisisa.
Munhu wese anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura Sterek. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa.
Vakasarudzwa semutsigiri mukuru wechipiri munhabvu yePSL mwaka wapera vaRichard Sunday vanoti zviri pachena kuti chikwata chichatora mukombe ndechipi. VaSunday avo vanodaidzwa nerekuti cheMofela vanoti chikwata chavanotsigira cheCapes United ndicho chichatora mukombe uyu, vachipawo zvikonzero zvavo.
Chikwata chandinoona chichatora mukombe gore rino ra2025 chikwata chakamboita mukurumbira makore apfuura nezita rekuti Cup Kings, zvinonzi Capes United. Nowai ndichidaro, chikwata ichi gore rapfuura takapedza chiri panhamba 9. Gore rino takazonotora futi vamwe vakomana vekunze kwenyika vanoita kunge ana kundai benyu. Capes United is the champions for 2025.
Zvikwata zvichangopinda muPSL zvakatozivisa kare nhandare dzazvichange zvichishandisa semusha pamitambo yazvo mwaka uno. Scotland ichange ichishandisa Rufaro Stadium, kuti Moors ichishandisa Baobab Stadium apo inenge ichakamirira kupedziswa kugadziriswa kwenhandare yeNgoni Stadium iri kuNorton. Kwekwe United ichange ichishandisa Butter Stadium, kuti Triangle ichatambira munhandare yayo yeGibo. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anoti semaonero ake Scotland ndiyo iri kutora mukombe mukuru uyu.
Ndikona vakomana vachangopinda vaveri Scotland vanokwanisa kubuda nechimwe, because recruitment drive yavo vaita iri really massive, and again inokwanisa kunge ichitifungisa zvakamboitwa nevakomana veRhinos Taipei makorae pavakatora vakomana veDynamos nevakomana veCapes.
Asi vaMukwasi vanoti vanoona sekuti chikwata chitsva muPSH achipinde pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusorosoro, vachiti semaonero avo chikwata chine mongo ndechetehwana icho chinorayiridzwa naHerbert Maruwa. Maruwa akamborayiridza zvekare Black Rhinos neDynamos. Zviri kubva muruzhinji zviri kuratidza kuti Capes United, Dynamos, FC Platinum, Simba Bora, Scotland neTehwana ndizvo zvikwata zvicharwira zvakasimba kutora mukombe wePSL. Chikwata chinotora mukombe uyu chinopiwa mari inoita iyo zviuruzana zvemadhora ekuAmerica, uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC.